A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 28th, 2016. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year gone by and what your resolutions for the coming year are.
As the year 2017 beckons with only 3 days to go, are you one of those people who lay out your plans for the year, making resolutions, or you are one that let things take their course?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we are going to call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Thank you once again, Zimbabwe. You are listening now to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum, where we are talking about your New Year resolutions. I know, Jonga, some people make them, some like myself. We just let things take their own course.
Hongo ndizvozvo, Chris, ndizvozvo vateereri nevatariri. Nhasi tatai vatimbokurukura nezvezviga zvinotemerwa, zvatinozvitemera tega mune remangwana redu. Vamwe vachiti maresolutions, vamwe vachiti zvisungo kana tarisiro dzatenge tiinadzo kuti gore rakati ndoda kuita zvakati zvakati zvakati, gore rinouya ndoda kuita zvakati zvakati zvakati. Manzwa emu wangu achitaura kuti aiwa, hanzi tinongoona kuti ranhasi ramuka riri sei, tofamba nairoro. Ndofunga ndozvandinoitawo nokuti ndinogona kuti ndide zvimwe zvinhu, asi zvine zvakawanda zvinoita kuti zvinhu zvibudirire. Saka mukupedzisira, chishuviro changu chinogona kunge chisingazobudi sezvandichitarisira. Saka regai timboona tichiteera zuva rimwe nerimwe tichinhonga. Asi toda kunzwa kuti imi kunzou vari mudiaspora zvii zvamuri kutarisirawo. Nevari kumusha zvakare, mukana ndewenyu, nokuti ndimune muchikurukura nevari kudiaspora kuti aiwa, bhururu wangu akati 2017 handidi kana kutombodya sadza, ndoda kungodya ndofunga kana kudya chi
raisa
pizza. Zvisungo zvatete nazvo izvozvo. Tambotaura nemumwe mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana veZimbabwe riri kuSouth Africa, vaSolomon Chikowero, vachitaura kuti nyaya dzemaresolutions dzinondinetsa nokuti zvimwe zvacho zvanenge zvichitarisira zvinenge zviine zvinozvisunda kana mafactors zvinozoita kuti zvitadze kubudirira zvenenge zvichitarisira. Saka regai tingoti parasvika ranhasi totarisana naizvozvo. Saka hatisi tega, Chris, takawanda.
Yevo Jonga, nyazi vanenge sivila vanye avatibona umnyaka nxa usiyaphela like kathesi ngoDisemba kulamaparty amanengi and abantu babesidla and so forth, bese besithi January ngifuna ukuthi ngiluze
weight nikusana waduru
ngingasanathi utshwala abanye ababhema ethi hayi mna nisabhemi
zvisungo izvo.
Asi
unozonzwa umwe akutaura kuti ndazongoti ndipute one kana mudzanga kana unowa one doro kuti ndipedze nhamo.
Zvomunye sithi hayi January is still part of last year. Ndizati ndikarisa ngoFebruary.
Tozoona gore ratopera, wakutoda imwe resolution ya 2018.
Sifuna ukuzwa kini ke balaleli ukuba nalina lithini ngalokho okuthiwa ngama-resolutions ngesilungu. Siyazi ukuthi bakhona abakwenzayo, njalo lingasitshela lini ukuthi likhangeleleni, kuyini elikukhangeleleyo kakhulu umnyaka lo ozayo. Liyavunyelwa njalo lokukhuluma la lo mnyaka wona lo esiwugqiba phambi kumalanga nje amathathu adlulayo alandelayo, singakwanisa ukuthi si kibe nje umnyaka wethu lo. Bakhona abazasilistele nje lina lingasitshayela ucingo ku 0826192077 lolo lucingo i direct line kodwa ke ngalifuna ukuthi lithumeze i text message kumbe i WhatsApp ucingo luthi lona 0024650318 siyabe siyalithinta lingasithinta kumbe lisithumele nje imbiko i message siyalithinta silifonele ngapha bese sixoxa jonga
ndizojo Chris tina mkoma Solomon vashinji vanowaziva kuti Sox chikovero vari paSouth Africa vachitungamira kana kuti vari sachigaro wesangano rinonzi Global Zimbabwe Forum vachikovero sezvanambotaura kuti mumwe vatambokurukura nawo tichida kunzwawo kuti maresolutions avo 2016 angamira sei hanzi hapana inofurira irere kana kukumira iri apo yevhu haikumirwi hanzi yevhu ndoinokumirwa dzenyama dzinotsika dzinokuma dzega regai tinzwe kuna mukoma chikovero maswera sei
chokutanga ndoda kukwazisa vatereri vese vestudio 7 ini ndaswera kana maswerawo vakuru vangu
aiwa taswera mukoma nyaya ndiyo imwe chete yekungoti zvisungwa kana maresolutions kana zvigadzwa mune makazvitemerawo muna 2017 tichona kuti kwasara mazuva matatu kuti tinge tichipinda mugore zvairi
ya sekutaura kwandamboita masikati ndati kana vanhu tichiita zvisungo kana maresolutions kazhinji anouya ari paviri pane inonzi individual resolution kwozoita inonzi collective resolution saka inini saSox ndati papriority yangu ndinoda kukudza inonzi collective resolution ende collective resolution yedu tinozviziva isusu kuti kwemakore akati wandei vana veZimbabwe vane chinhu 1 chavakatarisa chinhu chavakatarisa ndechekuti Zimbabwe ive nekuzvitonga kuzere kwete kuzvitonga uku kwakauya kwakavatoregwa vana Smith hongu kwanga vana Smith vakatoregwa nyika kunga zvizere ini ndati
Nare yavachikovero inenge iri kuenda ichidona.
Oh, okay, iri kudona.
Taura henyu.
Saka inini ndiri kuti nini resolution yangu ndiye kushanda ine collective. Paine chinguwa chekuti Zimbabwe yosununguka zvizere sei. Saka ndataura ini ndikati no, sezvo takatarisana nema elections e-2018. Chii chatingaita differently chatisina kuita pamaelections ese akabva masure chinoita kuti tikunde donzo redu rekukunda ZANU-PF ndikati aiwa zvakaitika mudiaspora kana kuti muno muSouth Africa maorganizations anosanganisira mapolitical parties anosanganisira maNGOs anosanganisira macivic society akabatana in their diversity tikawirirana kuti ngatisei madifferences edu kuside maideologies edu kuside tibatane kuti as diasporians sezvo zvakanyogwa muconstitution kuti muZimbabweni anogona kuvhota nekuvanenge ari tadii kuti tise izu redu pamwe chete tibatane tite inonzi Zimbabwe diaspora vote coalition campaign ikalonchewa organization iyoyo tikanyorerana MOU tikasaina mapolitical parties akawanda maorganizations akawanda kusanganisira ABA Global Zimbabwe Forum constitution ikaitiwa nevanomiririra legal vana mukoma vana advocate Gabriel Shumba vakanyora constitution tikasaina constitution iyoyo tikawirirana kuti we are going to fight for our right tiri mudiaspora rekuvhota tiri muno mudiaspora tinoziva position yezeki kuti yakatobuda ichiita vanhu vari kudiaspora havagoni kuvhota vakataura reason yavo yekuti chekutanga havana mari isusu we are saying ticha we are going to fight that kana mumacourts emuZimbabwe mahighest courts emuZimbabwe kuti nini reason yenyu ndeyeyi vakati reason yavo ndeyekuti havana mari isusu tichatsvaka mari yedu tika kuti no mari tatsvaka tatoda kuvhota saka munhingi mudiaspora vote coalition mune macommissions arimo anosanganisira commission yemanagement yefinance yemobilization yemedia ye zvakangosiyana siyana saka organization imene inotungamirira kuti commission isusu se Global Zimbabwe Forum inini se principal leader we Global Zimbabwe Forum ndini ndiri ku leader ino mobilization commission saka ku mobilization commission ikoko tezvandarara kuti
mukoma chikoro vachikoyero ndine hurombo kubatai muromo rambai muri parunhare kataita muteereri ari kuda kungoti dimu then todzoka kwamuri handi munokuluma futi
yaongo
saka mune muchorowa kwese kunzungure kunyimo nhasi rambai hanyu muri parunhare tina mukoma misheki vari kumhangura makadii mukoma misheki
tiripo makadii henyu
aiwa tiri wapenyu zita redzinza ndianiko
munoita iro rokuti zvisa zviri kuitika munyika tinokutenda izvuru
aiwa tototenda imi nekuti chirongwa ndechenyu ndii munochifambisa
right
pama
resolutions ari kutaurwa aya hatina izvakawanda zvatinotarisira dai tiri kuti nyika iri kufamba zvakanaka mabasa awanikwa January right tingaone nechokutaura asi pari zvino izvi shuviro yedu yanga iri kuti dai tachikwanisa kuwanawo mainputs semafarmers ari in and around mangura taikwanisa kunge tichirimawo saka ikoko ndokukazenda nenyama resolutions yedu mukurimawo kana usina mainputs hapana kurima
inga kune zvirongwa
ipapo
kune zvirongwa kazviripo zviviri zvino kune zvirongwa zviviri zvinobatsira varimi hamuna chamakawanawo here kubva kucommand agriculture ne presidential input scheme
zviriko ndezvekudya chete hatina chakawana izvo
aiwa ndofunga zviri munzira sezvo zvichibatsira nyika yose zita renyu rizere rinonzi ani mishekani
mashonga
vamashonga aiwa marwa hondo mapinda pachirongwa mune vamwe here vari pedyo vekuti vanogonawo kupinda vachitipawo maresolutions avo
varipo vanogonawo ngotaurawo zviri zvitatu asi zvekutaura kana ye Christmas yeyu takatongoona kuti hapana zvanga zvakangooma mari hapana saka hapana chiri kufamba asi kutiti shuviro inenge iripo yekuti dai tararamawo zvakanaka zvino kana pasina mari hapana chiripo
saka tombovasiya hedu vari pedyo ivavo tozova pamukana svondo rinouya
aiwa ndizvozvo tinotenda zvikuru muve nenguva yakanaka tinoimba basa ramuri kuita tinoritenda zvikuru rekuti zvisa zviri kuitika munyika saka rambai muchishanda saizvozvo tinoda kuti kutenda kuna Blessing Zulu jonga vazengakandemiri kariati vanoti zvisawo zviri kuitika vataura ishava nevamwe vose kustudio 7 muvanogorera dzva rakanaka
aiwa tinotenda zvikuru vamashonga nemiwo toshuvira kuti muve negore dzva rakanaka
aiwa tatenda
aiwa maita basa Chris our first caller Mr. Mishek Mashonga called from Mangura he says well for him his resolutions are infirming but the problem is he does not have inputs and I asked him about the two major agricultural schemes, the presidential scheme and commander agriculture, but he said that they are yet to benefit from that.
Mm-hmm.
Yes, but he also thanked Studio 7 for a job well done in informing the public.
Wow, that's nice of him.
Yes, I think you have another caller, Chris.
Yes, silo mnumzana kumalo, kunjanba.
Nyaphila baba.
Ye, usifonela ungapi?
Ngifonela ngisesenta kanyomahlaba ayithwala igodla yomnyama.
Okay. Lihlinzile yini imbuzi? Ngekhisimus la.
Mina umnyaka wonke ngithakazele umnyaka omusha, hhayi omdala ngabasendlule kuwo. So ngikhangelele ukuthi vele nje 25 ngiba nesikhumbuzo somzali wamanjiyana.
Okay.
So umnyaka omusha yiwo engikhangelele nje ukuthi hhayi njawulinda
aha ya ungasitshela usiphathise nje ngenhloko yalamhlanje yama resolutions la kuthiwa ngama resolutions ngesilungu kuyini okukhangeleleyo ngomnyaka loza
yana ngakhuluma isindebele kanje.
Yeah.
Engikuthangeke kakhulu ewonya ukuthi ngakhuluma ngoba ngicela ukuthi bakithi mina kangila WhatsApp angila message so ngiyaye ngifona direct so ngicela inamba yami bese ukuthi ngoba ivele iRedjam ngisebenzisayo mina iStudio 7 kuphela.
Oho. Hayi
kulungile. So inamba yami igcinile zabantu ngoba yasikhathi ngasola imali yokuthi ngifonela ngoba ngoba ufona ngapha siza ngapha uyadura.
Hayi uyadura sizayigcina inamba yami.
So mina engikukhangela umnyaka ozayo ukuthi ukulima. Ukulima sibizanxa imali enhlanyeni idura kangaka ngesingela imali enhlanyeni kodwa zwalezi ezinhlanye sazigcinayo silazo lati khona bese sizitholayo. Ngikhangela ukulima sibizwe ngoba uNkulunkulu yakwathi lonyaka izulu siphile sakhule kathi sithanda ukuthi uNkulunkulu asiphathise sithole ukuphila. Emizweni lakithi eZimbabwe izima kangaka. Ngikhangela ukulima sibizwe ukuthi njengoba izinto sina kanje umnyaka lo ukuthi siyaqala ngilingani ngihlakula ngihlanganisa lokwakha ngifuna ukwakha umuzi wami ube muhle. Ngoba ngiyakwazi lapha ngisekhaya singatshaya izitina amanzi akhona izulinile ngihambela inkonzi yami ngishisa izitina ngakhe ya le plani yokuthi nje ngithole ongangiphilisa la bantu amfundisile imali enzaba ngokuthola abantu emsebenzini wami abantu abafunde baye phambili into engikukhangeleyo sibili ngoba yikho engingakukhuluma ngoba lokho okunye okuningi hhayi ngafike kukho yokho ongakukhangela kusiyayodwa engikukhangelela empilweni ukuthi ngithile kuhle nje kuphela.
Hayi kuyezwakala kuyabukeka sibili kukhanya hayi uhlelile kakhulu umnyaka lo ozayo siyakufisela inhlanhla.
Hayi ngiyabonga lami.
Hayi sibongile.
Hlale sikhumbula phela i-radio yami vela ngile sinye isitsho esingenayo ezinye isitsho ziyala sizongena sizo noma ngizivule lezi mabhe ziyacitsha but le yenhlezi ngi-one ngayo.
Hayi hayi sibongile kakhulu sizahlala sikuthinta. Jonga. Another farmer too. Yeah, he says his resolution is to you know make a good use of the rains. He says they're promising, the rains are promising.
Okay.
Yeah, he's in Mat South
and he has all the inputs.
He says of course he's struggling but he is making sure he'll plant whatever he wants to do. And he's also one fan of Studio 7. He says His radio, he has a technical fault. The only station that you can listen to is Studio 7. I don't know whether it's by design or by accident. Default. But he is a fan, a very big fan.
Oh, thank you so much. His name is Mr. Kumalo.
Kumalo, J. Kumalo.
Ah, yes. Siyabonga kakhulu, Mr. Kumalo.
Siyabonga ba.
Okay. Thank you.
And
Happy New Year.
Yeti niye lawe kona ngapho Studio 7 yonke nje basazwe Studio 7 ezibaphe yonke. Kuyikhula ukukhokhelele sebenze kuhle sibili sibe ngisho umnyaka ungabi le ngozi eziningi kwese ukukhulekelayo ukuthi siphile abantu bengavulalani bemini nje.
Hayi kuyezwakala sibongile kakhulu ba.
Mr. Chikoero. Hello Mr. Chikoero.
Ndilipo.
Okay. Maybe you can just give us a brief or a statement or a description of the coalition that you talked about in our show and the benefits it has for Zimbabweans in the diaspora.
Yeah, the brief description I can give about it is for the first time in South Africa, because it was born in South Africa, for the first time, my organizations are in South Africa, are not my political parties. Talk of the MDCs, talk of the ZIMPF, talk of also my political parties are not in South Africa. The my organizations, the my civic society, for the first time, we are all fighting for Zimbabwe. We are all fighting one enemy, and the enemy is ZANU-PF. Saka tikada kuti ava vanorwa richipoka, ava vanorwa richipoka, ava vanorwa richipoka. Kuna kwatinoenda ngatibatanei, tikabatana, tikabvirana kubatana.
Mr. Chikoero, sorry to disrupt you. Maybe you can just explain in English for the benefit of some of our listeners.
Okay, thank you very much.
Well,
what I was saying is the benefit. The brief benefit about the coalition we did here in South Africa in diaspora is that for the first time in the diaspora, the political parties, different political parties came together, not only political parties, but the organizations, NGOs, civil society, talk of the MDCs, the ZIM, the People First of South Africa, all these political parties, the majority, came together and agreed that we cannot be fighting as pockets. We need to come together and fight because we are fighting for Zimbabwe. We are all Zimbabweans. We are fighting one enemy, and that enemy is ZANU-PF. Why don't we come together and voice a voice of the diasporians, those who are saying, but the Constitution allows us to vote from the diaspora. Why don't we vote from the diaspora? And we agreed to put our differences aside, our ideologies aside, and agree on the vote. So the importance of that is as a collective, not as a political party, not as an organization, not as a global Zimbabwe forum to say I'm advocating for the global, for the diaspora vote as a global Zimbabwe forum. That will not work, but as a collective to say, because as I'm speaking, 17 organizations and political parties came together and signed the Memorandum of Understanding. And over 12 organizations have already signed the Constitution. So as that collective, the importance is that we are speaking as a voice of Zimbabweans who are in diaspora. So as a collective, it's easy to drive your point wherever you want to drive it, and as opposed to individuals. So that is the importance of this coalition.
Thank you so much, Mr. Chikoero. But recently we heard from political parties in Zimbabwe that it's not very likely that they will work together as you in the diaspora have decided to do. Do you see that affecting your coalition?
We discussed about that and we've agreed that, yes, in principle, organizations, especially the political parties, they get the mandates from their mother bodies. But we have agreed in our memorandum of understanding that we are taking the basis from the diaspora a point of view. So we know there's been NERA in Zimbabwe. And when NERA happened in Zimbabwe, we had nothing like that in here. We were supporting the NERAs at home. We are supporting what they are doing. So we have learned from the political parties at home who went into NERA. They might not work together when it comes to coalition, but if they are working together in a NERA setup, this is the setup we have. We are not there to be in a coalition. We are here to converse for the diaspora vote, and whoever is going to be voted for, that is not our business. We are not telling people to vote for who or who will support this coalition or that coalition. We are advocating for people in diaspora to vote for whoever they want in Zimbabwe. So I don't think that is going to affect us. The coalition might fail at home. They might not want to work together in terms of coalition, but as long as they are working together in setups like NERA and the code, then we don't have a problem. We are going to continue working as a diaspora voter coalition.
Thank you so much, Mr. Chikoero. Please do stay on the line.
Yes, Jonga, we have a listener, Dumezweni from Dete. Dumezweni, kunja?
No, you're still on for it.
Yeah, kunja, ne Dete.
Hayi isikole izulu baba liyana liyazama zama.
Ah kuhle kakhulu ingapi kwedete lisemtuya.
Khona kusowetho nje.
Ah okay lingasiphathisa lisitshele ngoleli kukhangelele kumnyako zayo.
All right point. Ama revolutions ami for this year. Intermia Upala, you know, 48 years and 42. One, you advocate for Amalungelo, Avantavanga, when you are living with disabilities, politically, economically.
Uh oh. Aye. Jonga, we lost him. I think we'll try him again. But those few moments he was talking about, you know, one of his resolutions is to advocate for the rights of the blind and other disabled people.
Yeah. I think let's make sure that we get him back on the show so that they are, you know, those are some of the areas where there is, from some people's observations, some neglect here and there from the society.
That's
so
true.
It's good to give them that voice. Zvisinei tine muteereri vari kuBotswana, amai svinurai. Makadi amai svinurai?
Ndiri pangu vakomana. Makadi ine basa ramuri kuita guru iri.
Aiwa tiri vapenyu, vakadi vasvinurai kuBotswana uko?
Ah, vari nani zvavo mbijana. Tingotambura tiri mumasango nyika yedu iripo.
Aiwa ndizvozvo. Hanzi nemumwe andakambotaurawo naye ndichichema-chema kuti ndagara musango ndadii zvikanzi aiwa. Ukambofunga kuti ivo varungu vakauya kuZimbabwe kunguva yavo yeRhodesia ive vachitosiyawo mhuri dzavo vachiuya kunotanga upenyu hutsva, tinogona kuzviitawo tichirarama. Kuona kunosiyana. Pindai henyu muchirongo amai svinurai.
Ndinotenda. Ini kurudziro yangu, first time yangu kupinda muchirongwa ichi, ndinosirwadziwa ndichiedza ndichikonewa sinhasi Mwari vandinzira nyasha. Kurudziro yangu nokurwadziwa kwandinoita ndichigara mukati mesango kwamakore makore ndichitambura kuti vana vararame. Dai zvizvarwa zveZimbabwe taisa musoro pamwe chete. Vatsvangirai havapengi pavakatanga bato iri, vakanga vaona kuti nyika yaenda kumawere. Dai vanhu vachinzwa nokufunga nokuona zviri kuitika, vanhu vakarwadziwa nokutambudzika vari muZimbabwe pari zvino navari kunze kwenyika, dai Mwari vatibatsira tagona kunyoresa, taenda tanonyoresa nemwoyo yedu yese, ndiko kuti dambudziko ratakatarisana naro ribve pamberi pobuso hwedu, nokuti mhuka inonzi ZANU-PF yatitambudza. Iye zvino musoro wachena ndiri mukati mesango ndichigara mukati mesango, vana vachirarama vari voga kumusha, sekunge nyika hatisina kurwira. Takarwira here kuzotambudzika kudai? Hatina kumbofunga kuti patiri nhasi tingadai tiri kutambudzika zvatiri kuita. Ndava kutoona chimiro chokuti varungu vakanga vari nani, nokuti vana vedu vaikwanisa kuenda kuzvikoro. Nhasi inda muchipatara mishonga hakuna, ingori pongozozo mukati menyika yechiberekero. Dai vanhu vaMwari vandinzwa, taenda kunonyoresa tibise mhuka inonzi ZANU, tatambura vanhu vaMwari. Dai taisa musoro pamwe chete, taita maonera pamwe chete, zvikuru mapato ari kungonyuka manyuwani aya. Dai vanhu varega kurwira ukuru, vagona kungoisa musoro pamwe chete, vabona kusvinura kwakaonekwa nababa Tsvangirai kusvika vazopfoma bato irori, vakanga vaona kuri kuinda nyika, vanga vasingapengi mukuru uyu, vane zvavakatoona. Dai vanhu vagona kuona pfungwa iyoyo, tirege kungochembera kungomutsa tumapato mapato tusina kana nomusoro wese. Taisa musoro pamwe chete, taenda kunonyoresa kuti tivhote, nokuti izvozvi ndichitaura kudai nezano chavi chaiwo vari kutofaitavo kuti vakurudzire nhengo dzavo kuti dzinde kunovhota. Saka isu tiri kurwadziwa, tisi tinofanira kuti tipise munhu watakaisa isu, tinochemedzwa namazvokuda mavangenyora. Dai Mwari vatibatsira mwana angu.
Aiwa, shoko tarinzwa amai svinurai. Asi chichemo chine vanhu vakawanda vari mudiaspora, kune vamwe vasingakwanisi kudzokera kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka papa chichemwa kuti dai vakwanisa kunge vachivhotawo vari munyika dzavari. Imi munoti iwo paresolution ye-2017 shuviro yenyu munyaya dzekuvhota idzodzi panyaya iyoyo?
Ndinotove neshuviro chaizvo, ndiri kuzvinzwa chaizvo kuti vari kuedza kuti dai takwanisawo kuvhota tiri kwatiri. Ndinoziva kuti vamwe mabasa avo havatenderi kuenda kumusha panguva yekuvhota. Zvino kana zvakaoma kudai, ndakanzwa mumwe aitaura ine akabva kukongresi yeZANU-PF achiuya ikoko kuUK uko, achitaura achiti iye hazvigoni kuti vanhu vekunze vavhote nokuti bumbiro remutemo rinoti hazvikwanisi. Ini ndinoti dai ipapo pagona kugadziriswa kuti munhu paari avhote paanoda, chingakonesa chii? Munhu anenge ane chitupa nepasipoti, chingatadze kuti munhu avhote chii?
Hanzi Zeke haina mari nevanhu vanokwanisa kuzenge vari munyika dzose dzine mwana weZimbabwe kuti vange vachizvigadzirisa kubva nhasi kusvika muna 2018. Hatizive hedu kuti dambudziko rakakura zvakadii, asi ndo zvichemo zvatakanzwa. Asi from Zeke takanzwa kubva kuna mai Rita Makarau achitaura kuti dambudziko ririkuita kuti ZEC inge isingakwanise kuita izvozvo kuti vanhu vavote vari kunyika dzavari. Nyaya yekuti mitemo ine chekuita nesarudzo haisati yavandudzwa kana kubatanidzwa. Ndofunga ndozvimwe zvezvikonzero izvozvo. Asi tinotenda zvikuru neshuwiro yenyu. Hamene kana mune zvimwe zvamungada kusiyira vana veZimbabwe.
Ipapo inini ngavapagadzirise iyo zeki yacho ngairege kuramba yakangozembera neshoko rokuti hakuna mari. Mukuru ari ngobhururuka siku nemasikati akienda kwaanoda uko achitambisa mari. Votaura kuti government handiti zeki vanoti haina mari, mari yacho yakaendepi. Dzimwe mari dzavanotambisa idzo vachitadza kugadzirisa zvinhu zvakakosha kuti vane veZimbabwe vasagara vachichema havasi kuzviona here. Ipapo ngapagadziriswe vakambotsvaga here mari yacho, vanongoti mari hapana vasina mbovhera vakatsvaga. Handiti ndiro basa ravo rokusana kugadzirira zvinodiwa kuti maelection azobuda zvakanaka.
Aiwa tapanzwa maita basa maisvinirai. Pane vamwe here vari pedyo vanogona kungotipawo maresolutions avo muchidimu?
Pari zvino hapana mwanangu. Ndinotenda nokuti ndakwanisawo kupinda muchirongwa nhasi ndikatura zviri pakati pomwoyo wangu. Ndinotambudzika ndiri mukati mesango sekunge tisina nyika yatakatamburira. Nyika itakairwira tese, asi nhasi kana tozvitarisa yakuita sokuti nyika yemhuri imwe chete. Ipapo panoda kugadziriswa vanhu veZimbabwe, svinurai sezita romwana wangu, svinurai nyika yawira yaenda kumawerei. Mwari dai atibatsira.
Aiwa maita basa zvikuru amai svinurai. Tinovimba mucharamba muchikwanisa kupinda muchirongwa cheStudio 7 muchitaurawo pfungwa dzenyu. Muve negore dzvarakanaka.
Aiwa nemiwo ndinokushuvirai gore rakanaka nebasa ramunobata. Mwari ngaakudzwe.
Maita basa Chris amai svinurai. Well, she's urging Zimbabweans to go and register to vote. Those in the diaspora and those are back home. She says ZANU-PF is busy making sure that all its members are registered come 2018. And she also said that when the MDC was formed, the leader, Mr. Morgan Tsvangirai, had a vision and that the country was face some critical problems like which are currently being faced today, being economical, political, and all that. So she's urging us to go and register to vote.
Oh, very nice of her.
Yeah.
So. Yeah, Chonga, we are being joined by Mr. Simba Mutero, another guest. He is in the UK. Mr. Mutero, how are you?
Yes, sir. How are you, sir?
Fine. Welcome to the program.
Thank you so much, sir. And Merry Christmas to you guys.
Oh, thank you. Same to you. We wish you have a prosperous 2017.
Thank you, sir.
Mm-hmm. Yeah, so can you tell us briefly what are your resolution, if you have any, for the coming year?
All right. I'm a member of the MDC Youth Assembly, as you already know, and I'm also an activist in my own right. And the coming year, 2017, we are continuing to put pressure on Mugabe's regime. We saw 2016, there was a lot of violence, there was a lot of intimidation, there was a lot of beating up of activists. And we have also noticed that we still need to work on electoral reforms. So the pressure that we need to push is to make sure that the electoral reforms that we want in order to vote as diasporans, we continue to push for those. Mm-hmm. And we also want to continue putting pressure, like I said earlier on ZANU-PF, as a government, because they've totally failed. There is no freedom of expression and freedom of speech in the country. Corruption is rampant. There is a lot of violence and intimidation, and that is continuing to go on. And we are saying no to that. So as long as there is corruption, intimidation, or the violence that is taking place against opposition, we cannot stay quiet. We see Aluta continue, the struggle has to continue.
Yeah, so what kind of pressure are you talking about?
The pressure that I'm talking about is we have always been conducting demonstrations here in the UK. We also, this coming year, 2017, would like to try to engage the Prime Minister here in Britain, Theresa May, to see if she can actually get hold of our concerns personally and respond to them. The concerns I have already pointed out, and we are going to try to make that engagement with the Prime Minister to make sure that our concerns are heard. We are also continuing to push so that we spread awareness about our grievances, the things that are going on back home. These concerns have to be blown across, globally, so that everyone knows what is happening. We cannot keep quiet whilst people are being suppressed. We cannot keep quiet whilst people are being murdered. And most importantly, we cannot keep quiet and watch 2018 be rigged again by ZANU-PF, just like they have done during the previous elections. We have to make a stand. And those are some of the resolutions we are going to be looking at. So you can be guaranteed that as activists here in London, as youths, the country, the future is in our hands. We have to make a stand. You are going to see more of these awareness programs through demonstrations and through trying to engage with governments, such as Trump's government, since he already has resolutions himself on Zimbabwe. It would be very nice to engage the American president. And like
Who has resolutions for Zimbabwe? Mr. Trump?
Mr. Trump, I don't know if you missed it. Mr. Trump said during his campaign, he pointed out that he was going to deal and look personally into the issue of President Mugabe's regime in Zimbabwe.
Okay. No, you know what? Those are some of the stories from what is emerging as the gutter journalism that, it's all lies. It's not true. He never said that. But anyway, thanks for your contribution. Let's hear from Mr. Chukwuemeka Jonga.
Yes. Maybe Mr. Chukwuemeka in Sindebele. Kuruma.
Talang Punukubon, Mamma Ose, Mamma Ose, Ute Botswana, U no Mamma Ukulume into Ise, she's the owner of Vanta Vane. Ukuti, I power, I kid Chinawan to Kuti Siham, Bekaya, Sio Register. No Mouse Kaya, no Mouse Diaspora, Ufano Munt Aham, Bekaya, Io Register, Vanta Fanavaguas, Ukuti. I vote as raw. I start saving. No more vote. Kangaki. Kumfanele uyo register kucha kuti ukwenze kuti ukwanise ukuvota futhi. So nyambonga lo mama kuti ukulume iqiniso. Nyabonga no baba lo ukulume nendaba zamapressure kuti tifanele sifaka mapressure ku ZANU-PF. Mina kukhuluma yami ngithe as the Diaspora Coalition voters, Diaspora Vote Coalition, sihlangane sonke ama different political parties and ama organizations, kuti sifake pressure ku ZANU-PF. I pressure yokuqala yokuthi siwa force kuti va align i constitution on diaspora vote ekhaya, ukuthi abantu base diaspora vakwanise ukuvota. I pressure yes to yokuthi ma wangachela kutasila mali sina sizoidinga imali ukuthi imali nansi lina yenzani fakana ma system kuma in place ukuthi abantu bavote from diaspora then I pressure yes three sizoifaka kubantu ukuthi abantu lifanele liyo register ekhaya. Abantu are registered. Vave ku this biometric register. Ekwenzele kuti isikhathi sokuvota singafika. Ma imali ikhona, ma ama resources akhona ekuti si tata abantu, sinodisa abantu kuti vakambe ekhaya singabe nama problems ekuti laba abantu abaregistered. Because umuntu ukuthi umuntu abe qualified ukuthi ahambe ekhaya sizofuna ama receipt of registration konke lokho. So ile pressure sizifaka kubantu.
Hayi kuzwakala mnumzana. Jonga, you know, this is a very valid point that Mr. Chukwuemeka is talking about, you know. that fine, they say the diaspora can't vote, but it's always wise to just encourage those who can go to Zimbabwe
and vote.
I don't know about Mr. Mtero. Are there any kinds of encouragements that you are doing to those who can be able to go home and register, since you can't vote in the diaspora?
Yes, sir. Like I said earlier on, this is an ongoing struggle. The Electoral Commission is still being taken to court, and since we are still waiting on that decision, we will continue, though, to urge people to go and register. That is those who can. But in my own opinion, this is a ploy by ZANU-PF just to sabotage and make sure that they rig the elections again. They know that the diaspora vote is mostly opposition. And by saying that they do not have money, we can openly see, I mean, all the corruption that is happening at home. Personally, their accounts are very, very massive. They are externalizing money. The government is misappropriating funds. And yet all these funds should be channeled towards elections. So in my own opinion, this is proper sabotage to make sure that ZANU-PF rigs the election. So I would like also to add that I want to introduce the new biometric voting system. Let this program be enrolled out to the masses earlier on so that people get to really understand what it's all about. There should be an outreach program across Zimbabwe as soon as possible, not until the last minute, so that people understand how this voting process is going to be conducted.
Mm-hmm.
Because what we are trying to fight for, regardless of diaspora vote or no diaspora vote, still the bottom line is we need free and fair elections from ZANU-PF.
Mm.
We also need to see foreign entities invited to Zimbabwe, something that they have always sabotaged as well.
Mm-hmm.
They do not allow foreign journalists to come. They do not allow foreign observers to come into the country. And we should continue to put pressure on ZANU-PF to make those reforms if these are going to be free and fair elections.
Thank you so much, Mr. Mtero. Just please do stand by, keep holding. Silo Mnumzana Munemo. Mnumzana Munemo. Kunjani?
Yeah, ngiyaphila.
Ah, siyaphila. Kunjani Jombe? Use Jombe?
Yebo.
Oh, liyana yini izulu?
Hayi, kancane.
Aha, ungasiphathisa usiphi imbono yakho ngodaba lwama-resolutions?
Ya, indaba ekhona ngeyokuthi abantu kababuye nje sizorejista sonke sivote. Ngoba abantu abaningi nxa bekhuluma babe lokhu becothoza bekhathana. So bona kababuye bezobona sizophathisana siyenze into one abayicabangayo. Ngoba umbuso okhona lo uvotelwa ngalabo abakhona. So labo nxa befuna kababuye bezokwenza ndawonye labanye. Ngoba abanye bayakhuluma bephetheya, abanye izigilamkhubezi abalekayo benganakuvota bela macala abawadingelwayo ukuthi bephenduke lapha besesithi asivunyele ukuphenduka ngoba babela macala. So kababuye bona sizobamba ndawonye ukuze sibone ukuthi kuphetha ngani.
Hhayi, kuyezwakala sibili. Ngaphandle kwakho noku kukhona yini okunye ongakungezelela nje, sithi thina wena okusenhliziyweni yakho sibili ukuthi ha umnyaka lo zayo lo uJanuary qala nje kuphela kuyini emfuna ukwenza?
ngawuJanuary qala kuphela nje ngabalimi sifuna ukuthi izulu line kakhulu, indlala iphele le. Ngoba indlala le yesenza ukuthi sifine sikhuluma okuningi kakhulu ngokucela imisebenzi wonke kungaba right. Hayi, ngithemba ukuthi uNkulunkulu ingasiphathisa.
Hayi, kuyezwakala jonga mithi.
Vamunemo maswera sei?
Taswera maswera sei.
Aiwa, taswera zvikuru, tinotenda nekupinda muchirongwa chedu. Kuri sei kuzvombe?
Aiwa kuzhombe tinosimba hedu.
Muri papi kuzhombe?
Pajuwewo.
Pajuwewo, aa. Ndava naita nga ndiri kupaona.
Kupaziwa.
Ndava nangoita kufungidzira kufananidza nekwandobva ini kuzumba uko.
Okay.
Aiwa zvinofadza tichikurukura nemi kudai tichitenda kuraramiswa kwataita kusvikawo musi wa 28 December tichitarisira kupinda mu 2017. Shuviro yenyu muna 2017 ndei vamunemo.
Shuviro iripo ndekuti deni Mwari vanga vangonaisa mvura tangokuhwawo tabuda munzara iyi. Ndiwe inoita kuti tisvike pakuzokanganisika pfungwa iyi. Tika nairwo nemvura tika kuhwawo ndofunga kuti zvimwe zvingaite zviri nani zvingapote zvichidzokedzerawo zviri nani.
Asi iri kunaya here ikoko kuzhombe?
Ya iri kunaya takati rimei zvedu asi chichiri chidiki zvacho.
Pane zvirongwa zviri kubatsirawo varimi nezvekurimisa makakwanisa kunge muchiwanawo here?
Ya takapindawo.
Makapiwa?
Ya takapiwa vamwe vakapinda mucombined farming isikapinda presidential input. Nekotoni zvese takazwana.
Aiwa ndokurarama kwacho ikoko tinotenda zvikuru. Mune vamungada kukwazisa here musati maoneka zvenyu vateereri nevari kuona chirongwa pari nhasi?
Aiwa ndinotenda totanga kukwazisawo imimi muri papurogiramu.
Maita basi.
Nevo tiri pamunemo vari muZimbabwe, South Africa, Mozambique. Ndofunga ndivawo nekupela bhutsi nana tezvara vangu. Ndinotenda.
Aiwa nato zvarava zvinzwa asi gushi ndofunga ndoravasina kuzonyatsonzwa zvavo.
Tinotanzwa kuti vapamunemo kana tisauke.
Aiwa ndizvo zvomaita basa zvikuru vamunemo tinotenda. Regaiti mozwa kuna vachikoveri kuti 2017 uyu zvii zvavangatarisirawo kuti zvinge zvichiitika munyika. Pari nhasi tinonzwa kune matambudziko yemari tatemge tichiona mifananidzo yatawanawo yevanhu vanenge vari kutorara mitsetse yemabhanga. Ndo zvimwe zvinotarisirwa nevamwe kuti dai 2017 zvinhu zvikareruka zvakadai zvakadai. Zvii zvamungatarisirawo vachikoveri?
Tatarisana neZimbabwe nechandingatarisira munyika ndechekuti chekutanga dei vakuru vedu ava vanonzi vamugaba ava vaonawo reason kubvawo musi wa 1 January kuti vapepuke vacheuke kwavakabva vaone reason isiri yemumba mavo isiri yemubato mavo asi yenyika yese kuti dambudziko rese iri riri kuitika munyika rambokonzerwa nei. Votanga kugadzirisa ipapo vasangorambe vachiita umbimbindoga kwavaramba vachiitawo. Vanhu vemuZimbabwe ngavafile kuti tiri kuona Zimbabwe, tiri maZimbabwe, we own Zimbabwe ndiyedu. Upfumi hwenyika chaiwo nehwatanga wokuchinja, vana vemuZimbabwe vatanga kuwanawo mabasa, maindastri muZimbabwe atangewo kuvhurika. Chitangozi chese chashata vamugabe, chashata vamugabe. Izvi bvunzo mubvunzo kuti ko sei chitangozi chashata vamugabe nevagadzirisawo pavari kurasikanapo. Sezvambotaura mutauri kuti hamungatiudzi kuti hurumende yeZimbabwe haina mari yekufanda diaspora vhoti. Ivo vamugabe vachibvi vakaenda nevashandi nevashandi vakakwira mundege kuenda kwavari ikoko mamiriyoni mangana vari kuhwesa. Ngavagadzirise. Ndochishuwo chandinacho kuti muZimbabwe devanhu vanotonga nyika vari kutungamirira nyika vaonawo rizini vanzwirawo mwana weZimbabwe chiti kuti vana vavo nevazukuru vavo nevachatevera touyawo uku kusaidi neopposition
pai. Regai ndikubatei muromo mukoma ipapo tirikudzosera todzoka kwamuri. Izvozvi pane muteereri uye amboita nhare yaita dambudziko vadhumizweni vadzoka tisati tavashaya zvakare. Regai tingonzwa vachikurukura vadhumizweni. Linjani baba?
No, I'm very fine, my brother. Lijani, baba.
Ngiyaphila. Kuluma, baba. Kuluma, sonke isishona isikiwa sesindebele.
All right. I was saying, I wish to advocate for people living with disabilities, particularly in Matabeleland North, politically, economically, socially, and religiously. Politically, I've realized that a lot of programs do not cater for people living with disabilities, particularly for those.
Mr. Dumezweni's line is a bit I don't know what's going on. Yeah, but let's go back to Mr. Mtero. Mr. Mtero?
Maybe Mr. Chikwere wanted to pose a question to Mr. Mtero. Okay. Mr. Chikwere, you wanted to ask something about political parties. Maybe you can go ahead. Hello?
Hello, sir.
Mr. Chikwere, are you there?
Yes, I can hear you.
Yes, I said you wanted to say something Mr. Mutero can respond to.
No. I was saying Mr. Mutero asked a question to say, how can Zimbabwe government say we don't have money to fund the diaspora vote when they are spending money? For example, now the president is not in the country. He did not go, him alone and his wife or family. He even took his workers to go there. How much is he? Spending. So I'm saying the ruling party in Zimbabwe, particularly Mr. Mugabe, can start to see reason next year in 2017. Not for himself, not as an individual, not for his party alone, but for Zimbabwe, because he's the president of the nation, for crying out loud. For all Zimbabweans, for them to see that we belong to Zimbabwe, we are Zimbabweans, for them to feel that they own Zimbabwe. What must he do? He must make sure that the industries begin to open up, which means he must win the hearts of the investors out there so that the youth can start getting some jobs. So that the farmers, a lot of farmers who are talking, they are talking about being helped with farm input. So that he looks into that, so that people survive. So that every year we are on begging bowel to feed the people. Then I also come to the opposition party. I hope that in 2017, again, they see reason of unity. Whatever type of unity they are going to do, but the mushrooming, the woman from Botswana spoke about the mushrooming of a lot of small political parties. Every day there is a political party which is coming into play. That gives advantage to ZANU-PF, because ZANU-PF is one and you are going to divide your people. Why can't the opposition sit down and come together and fight this monster as a united front? Thank you.
Thank you so much, Mr. Chikwere. Please do stay on the line. Chris, you can continue with Mr. Mutero.
Yes, Mr. Mutero, I was going to ask you about, this issue of the diaspora voter campaign. Are there any prospects of people voting in the diaspora if we take into consideration that we have less than... It's barely a year. It's a year and a couple of months to the next elections.
Yes, sir. To be honest with you, sir, on that one, like I said earlier on, I believe that the ruling party, I mean, it's a very stubborn party, and we have been dealing with them since 1980. And the way that they operate, I am not seeing any particular change, especially this past year and going into 2017. That is why we are calling that we should continue to put pressure. I do not see the government yielding to the fact that the diasporans should be considered to vote. Already they are defending themselves that they do not have money in their coffers. And yet I think my brother, Mr. Chikwere, was actually pointing out that the president is up and about frequently on his trip, and all those trips, they cost money. We have been seeing scandals about the first lady buying diamonds worth $1.3 million. And yet, the country is being said has no money to put funds towards diaspora vote. So like I said, the funds are there. We have seen them in the past. They bought a lot of police vehicles for the ZRP.
But Mr. Mtero, without advocating for violence, but as a as the opposition, do you think you are doing enough? Of course, I know you are in the UK, but do you think the opposition is doing enough back home? Because all these things that you are talking about, it looks like, people are not being held to account for what they are doing. President Mugabe, when he goes out of the country, doesn't sneak out. He uses the airport. People know that he is using the airport, the opposition, but, there's nothing wrong in going there en masse and saying, Mr. Mugabe, you're not going anywhere. You have to deal with the problems at home. But
that's an interesting point of view. The first thing that I'd like to do, I would like to commend all the Zimbabweans for rising up this past year. That effort truly has to be commended, irregardless of which political party you belong to. The people came together and they said enough was enough. And I strongly believe that that form of opposition, irregardless of not going particularly to the airport, but just that form of opposition whereby people are no longer afraid to express themselves against this tyrannical government is to be commended, sir.
Mm-hmm.
And I would like to urge Zimbabweans to remain steadfast. I mean, as we get into 2017, we had a good 2016. And we were showing the government that this was us being non-violent. And yet the government of Mugabe responded through violence and intimidation.
Mm-hmm.
So like I said, we are dealing with a stubborn government that we will not listen to the masses. It is not a government of the people.
Thank you so much. Thank you, Mr. Mtero. Please do stay on the line. We have a caller. We'll come back to you as soon as possible. Just stay on the line. Chris, Taita Mkoma Hasla, Varuku Botswana. Mkoma Hasla, Magadi.
Ndipangu, Magadi.
Hai, watiru wape internet and anakumboramba. Nyi makabata parunare. Tipe yuo, shuvire enyu, 2017 resolutions.
Yeah, it's not much of a resolution. Kungoda kupe tangu zuruta orwani vangu angaji batawra. You find that the diaspora board was the last nail in the coffin. Our government has been disenfranchising Masizans Ayo for a while. After the no vote, year 2000, pakatanga kubuda shogoro nonzi ma aliens. Right? After we own up the pattern, we no vote in the coup, we own up Kuma Farm. Right? 1999, MDC aka former. Who funded it? Pawango etam temo uno rambiza, my political parties to be funded externally. It was the white farmer. And that no vote prevailed in the farm. So, the government, no, you are aliens. So they got rid of that vote. So this is why you find even a lot of people in town, they can't vote. Mm. Right? As Murkunzi, I'm going to vote a Murkwamuri, but you have to come back home and register. But you know, register, Murkunzi, you need a proof of residence. Now, how do Mkoma Hasla have proof of residence when I've been living in Botswana for the past 10 years? And this is in a billion again, and this is in anything apart from the money that we put in Kumusha. So then, that's inclusion by exclusion, as it were. So at the end of the day, then how do I register? And this is in a billion again, and this is in a billion Mbura.
Hmm. Ipa panonetsa Mkoma Hasla asi. Asika kune vakawanda vari kuZimbabwe handizivo hangu kuti iye zvino zvakamira sei vari kugara nevabereki vasina mabhiri aya asi vari kukwanisa kunge vachinyoresa kuvhota hatizivo here kuti zvii zvinodiwa.
What you then need ndepari kuita tsamba idzodzo dzekuti vamwe vanoenda aine tsamba yanyorwa nachairman weparamende. Right? Anosvika kwamudede anoregistra. Iwe ukaendosina that very letter auregistre.
Mm.
Saka, chore chine yakatoma Saka ndo panofanira kuti pato kuti vanhu vanofanira vato rambai nekush zvekuti munhu wese anofanira kunge aine kodzero yekuvhota ari kwaari. If they want proof of residence, I'm living in Botswana legally and I've got those bills and
Mr. Hasler, thank you so much. Unfortunately, time is not on our side. Mr. Hasler, the show has unfortunately come to an end. We'll get in touch next time. Thank you so much.
Okay.
And yes, and would also like to thank Mr. Solomon Chikore of the Global Zimbabwe Forum in South Africa, together with Mr. Simba Mtero of the MDCT, who's an activist in the UK too. And thank you so much to all our listeners who managed to get through. Happy New Year. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And the Chukushuira Igore Dzarakanaka and Dinuenyu Jonga Kande Mirichiti Aiwarambai Mwinesi Muzvirongwa 2017 Studio 7 Iripo.